makurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi vanoti vose vachatyora mutemo uyo wakadzikwa kubva kutanga kwegore rino vachaiswa mutirongo kana kudzingwa munyika sezvo kuita kwakadai kuchikanganisa kugadzikana kwenyika yavo. Vachitaura nezvekusimbaradzwa kwemutemo uyu vaMotsoaledi vanoti vose vachatsvaga upoteri muSouth Africa vanofanira kuvewo netsamba yekufamba kwavo inonzi transit visa inobva kunyika yavanenge vapfuura nayo ichitaura kuti vari kunotsvaga upoteri muSouth Africa. Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvaitwa neSouth Africa kutyora mutemo naizvozvo pane mukana wekuti nyaya iyi ikwidzwe kumatare edzimosva.
Tinogona kuendekwa kumatare emuSouth Africa nokuti tikatarira pane dzimwe kodzero dzinosanganisira yatinoti freedom of expression, freedom of association dzinenge dzichikanganisiwa nedanho ratukwa nehurumende. Tinongorambidziwa pamaasylum seekers nemarefugees kana kuti vanotsvaka upotera kuvhota kana kuvhotekwa musarudzo dzenyika, asi danho ratukwa iri rinoenda kudarikidza zvinhu izvozvo.
Vashumba vanoti kushandiswa kwechisimba kune vasina magwaro muSouth Africa kutyorwa kwemutemo.
Chechipiri ndechokuti hongu national security inotarirwa kuti ibatsire zvikuru pakuscreena kana kutarisa kuti vanhu ava vanogona kukonzera here mhirizhonga muSouth Africa pavanouwe. Asi ukaudarikidza uchitiwo munhu wega wega anotsvaka upotera anofanira kubudisa gwaro rinoratidza kuti ndiani, kureva kuti hausi kunyanyowisisa kuti vanhu vanogona kutiza munyika dzavo vachitatanisiwa vasina kana bepa kana kuti vapisigwa dzimba. Izvi takazviona munyaya yeZimbabwe zvikuru nenyaya dzinoitika kuna DRC.
Mutauriri wesangano rinopikisa hurumende reMovement for Democratic Change mudunhu reJohannesburg muSouth Africa vaInnocent Ntsingo vanoti danho ratorwa nehurumende yeSouth Africa rinorwadza.
South Africa vakatombopoterawo kune dzimwe nyika uko kwavaisanganawo sezvizvarwa zveSouth Africa vachikurukura maererano neutongi huri munyika mavo uye kuti voita sei kuti vaone kusunungura nyika yavo.
Vatsingo vanoti MDC nemamwe mapato anopikisa hurumende vachabatana mukuita hurukuro nehurumende yeSouth Africa. Munyori mukuru werimwewo sangano rinopikisa hurumende reUnited Democracy Movement vaAndrew Nyati vanoti zvaitwa neSouth Africa kutadza kufunga kana kuona zvinhu nemazvo.
Zviri kuitwa negovernment yeSouth Africa ndokunonzi kurasika chaiko. ANC, MK, SWAPO vanoziva kuti kwavakange vachigara vaive marefugees. Hakuna zvokuti munhu unomutorera status yekuva marefugee just because wamupa pepa is the refugee because of the pepa. No, the refugee is because ari kutiza kwaari kufa.
Kusimbaradza mutemo uyu mutungamiriri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakabva vatiwo mumwe mutemo wevapoteri wakadzikwa muna 2008 weRefugees Amendment Act utange kunyatsoshandiswa. Vapoteri vanonzi havatenderwi kuenda kumizinda yenyika yavo iri muSouth Africa kunotsvaga rubatsiro kana kuti kuvhota musarudzo dzemunyika dzavo. Mumiririri wemuzinda weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziriki vaudza Studio 7 kuti havakwanisi kupa mafungiro avo sezvo vasati vavaerenga zvawedzerwa mumutemo wevapoteri kana kuti Refugees Act uyu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.